Nisangane copy ya vanoti conference of the parties ma parties UNFCCC kusangana kwenyika dze pasire dzakasainira na chibvumirano ichocho vachitarisa nyaya dze climate change kuti vangaite sei.
Nyaya hombe pa musangano uyu ndeipi?
Pari zvino ndingati nyaya hombe ndeyekuedza kuzadzikisa zvishuwo zveParis Agreement yekudzikisa nyaya dzeglobal warming kuti inge iri pasi pe 1.5 degrees.
Chikurukuru chamungati ichi ndicho chinobudwa nacho mumusangano uyu ndechipi?
Tichitarisa zviri kuitika kumaconference iwawo, yangova tingati matalk show ekuti vanhu vanenge vachipa maspeech asi hapana zviri kuitwa zvinoshanda chaizvo chaizvo. Nyika iri kucheya COP gore rino iAzerbaijan, nyika iyoyo upfumi hwavo hwakabatwa neoil and gas. Zvinova ndo zvinhu zvatiri kuedza kuti vaderedze kushandiswa kwemafossil fuels ayo anokonzera chaizvo utsi hunokanganisa mamiriro emuchadenga, carbon emissions, asi action chaiyo chaiyo hapana. Kungopomerana mhosva dzekuti imimi ndimi makakonzera climate change, isusu hatina zvatakaita, saka imimi munofanira kutibhadhara. So inyaya dzekudhimanda mari anda yavari kuti loss and damage.
Taonawo vamunangagwa vachisangana nevamwe vatungamiriri vedzimwewo nyika, pane here hukama hungaiunza pundutso kubva kunyika dzakaita seGuinea Bissau kana iyo Azerbaijan yacho?
Hapana chatingatarisire kunyika dzakaita sana Azerbaijan kana na Guinea Bissau. Handi nyika dzine upfumi hwemandorokwati hwekuti tinganyatse kuti pane chinobuda tikadyidzana nenyika dzakadaro. Asiwo of course panewo inonzi climate diplomacy yekutiwo vatungamiri venyika vanenge vachiudzana vachibuilda macoalitions, no problem.